Zimbabwe yaita ushamwari wayo nechina vanhu vekuchina vanotouya kuvevaka mataxhop muzimbabwe vachitotengese sadza muzimbabwe isusu tichaziva kuti vanhu vemuchina vauye kuzoita partnership nemaprivate companies vemuzimbabwe kugadzira zvinhu zvakafanana nemigwagwa kugadzira zvinhu zvakavaka kana kuinvesta vachiisa maindastries munyika nokuprovida foreign direct investment so izvezvi vamunanga kwavaenda kuchina havana kana hurumende yavatovafoma hatifungi kuti china ingangopa zimbabwe mari nezvekuti kwai takandoita uchamwari hwokuhondo kuya kuaiwa inoda mabenefits kuti kana ikainvesta mari yayo mari yayo inochengeterwa zvakadi munyika mune rule of law here munyika mune hamuna corruption here zvokubva izvo so tane nguva tane makore tingotaura mamega bills aya akambotaurwa munazvo akambotaurwa mugabe achangohwina muna 2039 zimaseti yaiposit yavo ichitanga ya hapana chakabuda saka tinototenda dzama dzasora nebenzi hatingabvumi kuti kwai nekuti vaenda kuchimitingi vachaya nezvinhu vakaenda kuzvimamitingi echina zvakawandisa makore nemakore akawandisa hapana chakabuda
asika vatsigiri vavamunangagwa vari kuti aiwa kwakagadzirwa wani gwenya remagetsi ukaribha uko uye vari kugadzira mamagetsi kuhwange uko nekudaro pane chouviri chiri kubuda
chikwereti kachavakapa zimbabwe chiya kuti magetsi agadzirwa ndi vakati pachikwereti gwenya ramunotaura chikwereti chakapuwa zimbabwe mukatarira kana kuvakwa kweparliament 100 miliyoni yazvikwereti zvega zvega zviyaizvi ngavauye vazoita mabhizinesi muno muzimbabwe vouya vaita mabhizinesi nokuvaka mainfrastructure akafanana nemugwagwa webed bridge rund road ya vouya voita investment yavo hakuna kuti zimbabwe yongosora chipuwa zvikwereti inotuba vanhu yauzenjeri vanhu gavai vaita mabhizinesi avo voita value for money yavo vachibhenefita vachibatana navana vamuzimbabwe vachibatana nemakambani omuzimbabwe nemabhizinesi emuzimbabwe voisa mari yavo muzimbabwe vadaro toona kuti hapaita ukama chaivo chaivo kana kuti tinyatsoona kuti hashuwa china ari kuya kuzoinvesta muzimbabwe raite zvayakaita munana ethiopia munana ethiopia vakainvesta munyaya dzerailway matoo nemabullet train airambwa nezanu chamisa paanga achikamira chaazvi mabullet train vachiti zvitiki vanoisa mainvestment kunana moroko kune mainvestment vanoisa kunana tunisia eindustrialization ngavauye vaite izvezvo nechitsvambe chetinyachonema chinese noti zvouya zvokudika sadza munana harare street nokunana kagui street vachidika sadza vachitengesa zvimapati zvemota zvemasecond hand pati nokutendesa mvura vanotendesa mvura padhuze nepaherald house apo muharare machinese masecond street najoji zilindika vanotendesa mvura zvino mazobo zinangatadza kugadzira mvura vaitendesa
ko chii chinopa kuti nyika dzakaita sana zimbabwe dzisaririre panyaya dzebudiriro asi nyika dzakaita sana ethiopia dzichidyidzana nechina yacho dzichiwana chouviri
utungamiri huripo hunegouri utungamiri hwechikwadi here kana utungamiri hwechitsotsi vamugati vangaona utungamiri hwanga huchingoonekwa kuti utungamiri hwavo hauna kumira zvakanaka asi vanhu vezano vachingeita izvezvo varikuda kuna munangagwa kuti zvichauya zvakazenda kupi kusvika vadzikiwa muna November gore rapera nyaya iripo ndeyekuti muzimbabwe mune vanhu vane entitlement yokuita zvokuti nyika chikambani chavo chekutoti isisu kambani yedu cherikakonewa kana kagona hatine nayo asi chinhu chikuru chinoita kuti muzimbabwe musaitwa investment inyaya yechitsotsi inyaya yecorruption so muchina munoitwa investment china ine economic growth and economic growth yechina mukatara maparastatals akafanana nanazesa akafanana nanetone aya magovernment parastatals ndi anenge achita profit nekuti muchina kana ukaba ukaita corruption unotongerwa rufu mujeri zvino muzanu kana vakatongera rufu mujeri zanu yatobroka kakusina pati china unoshira mujeri get by hanging kana ukaita corruption but muzimbabwe ndezvepamuromo yatita corruption